Pane zvakawanda zvinobuda pane chiitiko ichi. Chekutanga ndechekuti hurumende yeZimbabwe iri kukonewa kufambisa mabasa ayo zvakanaka nemazvo, zvinosvika pakuti ichiendeswa kumatare nevanhu kunze kwenyika, zvakare pachiitwawo mitongo yakawanda yekuti iripe mari dzakawanda. Izvi hazvifaniri kunge zvichiitika. Chepiri chiripo ndechekuti tinoona kuti matare edzimhosva edzimwe nyika seSouth Africa nesangano reSADC Tribunal akazvimiririra haanei nekuti utungamiri wenzombo unomira papi. Izvi zvakanaka kuitira kuti vanhu vawane mitongo yavanoda inovagutsa. Saka izvi tinoti zvakanakira vanhu vanenge vachishungurudzwa muZimbabwe, asi zvichisuwisawo kuti nyika yedu haigoni kuita zvinhu nemazvo.
Tiri kuonawo kuti pane rimwe bhanga rekugermany rinonzi KfW Bank Group riri kutiwo rakabatana nevarimi ava kuti riwane mari. Zvinosiya Zimbabwe iri papi apa tichitarisa kudyidzana kwayo nemabhanga ekunza?
Zimbabwe yayanikwa pachena nekuti tinoziva kuti vanhu vakawanda kunyika dzakasiyana-siyana vanenge vaine nhuna dzavo dzavanenge vanga vakagarira vachiti zvimwe kuda hapana mukana wekuenda kumatare. Mabhanga akasiyanawo ane nyaya neZimbabwe. Saka uyu mutongo waitwa nezvaitika kuSouth Africa kuCape Town zvatoratidza pachena kuti zvinogoneka kuti nyika yeZimbabwe itengeserwe zvinhu zvayo zviri kunze.